Hot Property Music.
I really know all the things that you went through. And this is my fire, yeah. When you cry, yeah. And if I, yeah. But now on this was on the phone, but now on the phone, was on the phone, with the baby that goes to and it had a nego funga. The good and the sucker that goes to and it had a nego funga. Kana wandi funga wozu nifonera wo. Kuti pepe ndagusuwa, anirare nekufunga. Ndikuda nezvako ndagusuwa, anirare nekufunga wo. Ndinokuda mudiwongu unerudo iwe, andimire kuomera. Samatenga vakandipa, saka zvose ndinotenda. Ndoda kutenda mai vako, zvese nababa vako. Ndivo vakandipa iwe. Kana wandi suwa ozo nifone rao. Kana wandi funga ozo nifone rao. Kuti pepe ndangu suwa, anirare nekufunga. Ndirikuda nezvako ndangu suwa, anirare nekufunga. Kana wandi suwa ozo nifone rao. Kana wandi funga ozo nifone rao. Kuti pepe ndangu suwa, anirare nekufunga. Usaite wari, ndakuza wani. Ndikadikana wani suwa baby call me. I really know all the things that you went through. As this is my fire, yeah. When you cry, yeah. And if I, yeah. Kana wandi suwa, ozo nifone rao. Kana wandi funga, ozo nifone rao. With the